manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mabanks nhasi ari kukorekita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles dzavo as cash in transit vehicles dzavo kuti mari yavo yoende kuma cash deposits emacommercial banks kuma cash deposits inodzidzwa kuma branches anetwork yavo yese throughout the country.
Ko mari itsva yanga ichivimbiswa vanhu neReserve Bank of Zimbabwe iripi? Tine hurukuro nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya. Kambani yeSakunda yokundikana kumira pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari. Bazi rezveutano rinoti kutonga vana chiremba vari kurangwa mabasa kuchatora nguva. Tine hurukuro naDr. Tawanda zvakada. Indiwe mingwe emisore na uzedu zanasi ichiva kuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu wakawanda vafumobata jungwe muromo vachienda kumabhanga nitarisiro yekuwa na mari sevimbiso yebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe asi vafambira donge rakaora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa ne Studio 7 kumabhanga akasiyana siyana muHarare yaratidza kuti hakuna mabhanga wana mari itsvaiyi uye mabhanga mazhinji anga asina mari yekupa vanhu. Vajosa Marwira vanova momo vavamukira kubhanga vati vaswera vakamirira vaine tarisiro yekuwana mari sezvo vaivanzwa panhau kuti kuchawedzerwa mari itsva.
Mari hanzizvi hakuna mari kumabhanga tatsvaga kuna akaenda kubhengi kwangu asanzi hakuna mari at the moment. Asi zvikano zvikuyari na kuzvati kuyari na zvati tosiyawo.
Vamarwira vati vanonyanyoshungurudzwa nekutenga mari vakati zvinganakira vanhu vakaita saivo vakakwanisa kuwana mari kumabhanga pasina muripo.
Kuda mari haifani kutengwa mari ine percentage. Uzoda $10 uzotipe 40% hautsvagai $14. Hazvidzi. Zvimari haifana kuita $10 $10.
Mumwe murume anotenga nekutengesa mari mumugwagwa aramba kudomwa nezita audzawo Studio 7 kuti anga akatarisirawo mari itsvaiyi asi haana chaaona. Havena weRBZ vaJohn Mangudya vakazivisa kuti vachaisa mari yemabhondi yema$2 macoin pamwe nemari yemapepa iyo yanga ichitarisirwa kutanga kushanda nhasi. Mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe vaWebster Rusere vatiwo vanga vasati vaongorora kuti kune mabhanga angawana mari iyi vachiti RBZ ndiyo ingava neruzivo.
Yeah, I will manage to do a round. Why don't you phone
And now kwa nisa kuita ungoro nasi kwenye ye mari. Asi mukafonere RBZ.
Nyaya yekuunza mari itsvaiyi iri kukonzera kusawirirana munyika. Vamwe vachiti chabatsira vanhu vari kunetsekana nemari asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. Ongororo yaitwa ne Studio 7 inoratidza kuti maguta akawanda akaita seBulawayo, Mutare, Gweru, Mashingo, Chinoi nemamwewo kwange kusina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Kuti tinzwe nyaya yemari iyi kuti iri kufamba sei chaizvo, Studio 7 yabata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Dr. Mangudya vanoti bhanga ravo richadira mari itsva inosvika biriyoni imwe chete yemadhora mukati memwedzi mitanhatu senzira yekurerutsa dambudziko remari munyika. Asi vanoti vari kukurudzira veruzhinji kuti vabhenge mari dzavo kumabhanga kuitira kuti nyika isaramba ichisangana nedambudziko rekushomeka kwemari. Ngatinzwei vachitsanangura.
zvame zvakanaka chose. Mabanks nhasi vari kukoreita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles zavo, that's cash in transit vehicles zavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots emacommercial banks. From my cash deposit, they need to be able to my branches, a network yao yese, throughout the country. So I announced it, I want to announce it as more of a day, you could give my banks order for Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come my brand network yao. So I visit from Zakanaka.
Saka inga tarisi wakunga, veru shinji wako yuana rini kuma banka kwao?
I'm going to fly to my banks, I'm not saying, I'm not going to announce. I was not going to be able to get the money. I'm going to divide 1 billion divided by 6 months. So we're not allowed to pay rent one day. If you just pay by yourself, you're not going to get the money account as a gradual basis, as you said. But I didn't get one day, So I'm going to demand that I make one to measure with all demand my salaries. Like, for example, my salary days are more demanded than non-salary days.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri, ma $2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda umusika nasi?
Nasi katanga ma $2 ma coin ne ma $2 yepepa. Kune mari natuka jamasi. Kune $2 ye coin ne $2 yepepa yaka ye green ne $5 ye pinkish. Saka yatanga nasi ma banks aikoleta ma $2 coin au ne ma $2 au nema $5 ema bonus.
Muno tarifira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tiona kuti nyika yanga ane nguva ichinetseka nyaya dzemari.
Ishuwa papa nyota yemari. Nyota yoyoyo inopera over period of time. Zvonga tichingoita gradual finishing ichichanda nyota yoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofauta circulation. Mari iri Reserve Bank inofauta kuma shops. Ma shops ogobhenga mari yacho kuti mari iite circulation. Saka to kurudza kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kuma shops, ma shops obhengwa mari yavo kuti mari isangobudisangoita one way from the Reserve Bank, ma banks go out, Reserve Bank banks go out. Nofaka kabva kuma Reserve Bank to exchange ane ma electronic money ma banks or withdraw from the accounts, ma banks mari yavo tora ma clients avo, ma clients avo tenga zvinhu ma shop obhenga ndobhakira mari to the world. Saka tinokurudza kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zviite revolving, iite continuous process yemari muZimbabwe.
Vanga vari gavhana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro veHealth Service Board, Dr. Paulina Skosana, vanoti kutongwa kwavana chiremba kunogona kutora nguva, sezvo ofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende iri kubatsira kuchuchisa vana chiremba ava isina vanhu vakakwana panguva ino.
The AGs, law officers, we use them as prosecutors. We arrange the disciplinary hearings, the logistics and everything. But because we have to strictly follow the Labor Act, so law officers from the AG's office are the ones that act as prosecutors. The Attorney General's office, the government lawyer, you know, offices of Attorney General. So because it's a legal process, we are health technocrats ourselves. We take advice from the Attorney General's office.
Zvinenge zvichati tore nguva kuti tipedze kutonga vana chiremba vose vakaramwa mabasa vatinofunga kuti vanodarika mazana mashanu. Zvinoitika ndezvekuti isu tingori vana chiremba tinoziva nezveutano, hatiziye nyaya dzekuchuchisa. Nekudaro takakumbira hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti ya Attorney General kuti itibatsire kuti tinge tichitonga vanachiremba varikuramwa mabasa ava. Asi ofisi iyi ine vachuchisi vashoma nekudaro ndo zvichaita kuti matare aya atiri kuita atore nguva.
Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana uye kusvika pari zvino padzingwa vanachiremba mazana maviri negumi nevaviri mabasa. Vanachiremba vanoti vari kuda kuwedzerwa mari dzavanotambira kwete mutero wembwa wavanoti vari kupiwa nehurumende pari zvino. Gurukota nezveutano Dr. Obadiah Moyo vaudza Studio 7 kuti itaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko vaDonald Mujiri avo tisina kukwanisa kubata tisaitaenda pamhepo. Asi vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi uye veCommunity Working Group on Health vari kumbobatsira kuyananisa nyaya iyi.
Mahearing achiri kuenderera mberi. Ndinodaira kuti nhasi kunofanira kwanga kune mamwe, asi kutaura kwatakaita isu kuti mahearing hakuna mumwe wedu achaenda. Iyo HSB makati iyo vachangopfuurira mberi nekuita mahearing, zvino pasina anenge auya.
Tichitarisawo nyaya dzenhaurirano zvamira sei pari zvino, muchiri kutaurirana here kana kuti?
Taurirana, tiri kutaurirana. Isu sekutaura kwedu kuti veZimbabwe Hospital Doctors Association takasununguka ende tinotaura neanenge achida kutaura nesu angave yani. Saka nevayananiso vatiri kushanda navo vanganisira veCommunity Health Working Group vanombotiunza pamwe chete neemployer kuti mbotaurirana isu hatirambi nongoramba tichitaura ende hatina kumbobvira takachinja pane zvatiri kukumbira kana zvatiri kutarisira kuti allowance dzedu dziitwe reviewed under the grade.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yeParamende inoongorora mashandisirwo emari yehurumende yePublic Accounts Committee nhasi yashora kuita kwekambani yeSakunda Holdings nekutadza kumira pamberi payo kuti ipindure mubvunzo pamusoro pekunonzi kusashandiswa zvisina mvumo kwemabhiriyoni mashanu emadhora muna 2017 and 2018 emari yeCommand Agriculture. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeSakunda Holdings yakabhadharwa mari inodarika bhiriyoni remadhora pamakore maviri aya, uye nhasi yange ichifanira kupa umboo kuCommittee Public Accounts iyo inotungamirirwa navatendai biti kuti yakabhadharwa sei uye kuti mari iyi yakashandei. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa mukambani yeSakunda vamberi kwazvo chitambo vanyora tsamba kuCommittee vachiti mukuru wekambani yavo anove zvakare chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda kwa chetagwirei vanoda kuzopa humbo pachavo, asi vange vasingakwanisi kuuya sezvo vange vari kunze kwenyika. Vachitambo vakumbira komiti iyi kuti inyore mubvunzo yainoda kubvunza vatagwirei vachiti izvi zvichaita kuti pavanouya kuzosangana nekomiti iyi vasatore nguva yakareba. Asi vabiti nekomiti yavo vashora kuita kwavachitambo vatagwirei nekambani yavo yeSakunda vachiti zvavaita izvi kusvora nekuzvidza paramende. Vati vave kutarisira kuti Sakunda iwe kuParamende kuzopa humbo nemusi wechishanu zvisinei nekuti vatagwirei varipo here kana kuti kwete. Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti vatagwirei vanozvidza paramende nekuti vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Kambani haifambi nomukuru wayo masiwa zvaasiri muno muZimbabwe ekoneti aishandi vana Anglo American vana Delta nemakambani akawanda ane vakuru vavo vasingatombogari muno kati vanomasheholders vakuri. Asi kana kambani ine structure ine bureaucracy ichitevedzera mutemo hatinonzi kwai kufa kwomujoni kamba yevharwa. Saka iyo kamba inovharwa nokuti kwai tagwire ari kufamba yekambani.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvinonzi zviri kuitwa navatagurei vachiti ndosaka upfumi hwenyika hwaparara.
Economic mess yatiri kupinda yatava mukati maeke zvinezvi iri kukonzereswa neuori huri kubva kudivision yepolitics.
Hatina kukwanisa kubata vatagurei parunhare kuti tinzwe divi ravo pane zvavari kupomerwa izvi. Vabiti vazivisawo kuti nemusi wechishanu vachanzwawo kubva kumunyori webazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga nevamwe vakuru vakuru mubazi iri. Zvichakadai, vabiti nekomiti yavo vazivisa kuti kambani yeFat Seed Grain kana kuti FCG yave kuzopawo umbowo kukomiti yavo musi wa22 mwedzi uno mushure mekunge komiti yatora danho rekuti kambani iyi isungwe nenyaya yekuzvidza paramende. FSG yakabhadharwa mari inodarika ma600 emamiriyoni emadhora muna 2017 na2018 pasina mvumo yeparamende sezvinotarisirwa pamutemo wekushandiswa kwemari dzehurumende. Mari yese iyi yakashandiswa pazvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme. Vabiti vazivisawo kuti nemusi wechishanu vachanzwawo kubva kumunyori webazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga nevamwe vakuru vakuru mubazi iri. Asi vachitaura nebepanhau reHerald, vaGuvamatanga vakati hurumende yainge yapa homwe yecommand agriculture mari inosvika bhiriyoni rimwe chete kubva muna 2016. Vakaramba kuti Sakunda yakapiwa mabhiriyoni matatu. Asi izvi handizvo zviri kubuda mukomiti yavabiti inoti mari dzakashandiswa dzakawanda uye pane mute panyaya yekuti mari iyi yakashandiswei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nhasi mhuri yeAmerica iri kuchirechedza zuva remagamba apo nyika iyi inoremekedza pamwe nekurangarira magamba akarwa muhondo dzakasiyana-siyana ari pasi pemauto enyika iyi kana kuti Veterans Day. Mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vari kuNew York, uko kuri kuitwa mhemberero huru uye vanotarisirwawo kuisa maruva muMadison Square. Zuva remagamba iri rinocherechedzwa musi wa11 mbudzi gore roga roga, mhuri yeAmerica ichitenda magamba anodarika mamiriyoni 10 nemapfumbamwe nenzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vezvitoro vanoderedza mitengo yezvinhu kana ani nani zvake anenge akamboshanda muchuto achida kutenga, vamwewo vachicherechedza kana vachiri muchiuto. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Wangu Mazodze, vanoti nyika yeAmerica inokoshesa magamba ayo zvakanyanya zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zuva iri izuva ratinoona rinotirangaridzawo kwedu kumusha kwatakabva kuZimbabwe, kwatine Heroes Day. Asi tinoona kuti chinofanana chete mazita kana kuti idonzvo rinotaurwa kundo zvarakamirira. Asi mukuita kwacho neudzamu tinoona paine mutsauko wakanyanyisa.
Mutsauko upi wamungataura wamuri kutaura?
Mutsauko wandinoona ndewokuti kune dzimwe nyika sekuno kuna naAmerica maVeterans Day enyika, asi kwedu kumusha vava zvombo zvinoshandiswa namapato ezvematongerwo enyika kuendesa mberi madonjo kana zvido zvemabato enyika.
Musiyano hausi here pakuti vakarwa hondo muno vairwa vari pasi penyika kwete pebato, asi kuZimbabwe kwamuri kutaura uko vaitoenda kuhondo vachizova ndiri kuenda ndiri pasi pebato?
Hurumende yedu yenyika yedu inofanira kunyorwa patsva, nokuti tine vakawanda vakaenda kuhondo vasiri pasi pebato. Hongu ichokwadi kuti hondo yaitungamirirwa zvanga zvine politics mukati, asi chatingati conviction yakaendesa vanhu kuhondo yakanga isiri ideology kana kuti maonero kana gwara rebato, yaiva gwara regutsa ruzhinji. Nokuti pakabviwa kuhondo tine vakawanda vakatanga kutopokanazve nemapato iwayo ematongerwo enyika, asi vambobva zvekuhondo kundosunungura nyika. Saka norode yenyika yedu inofanira kunyorwa patsva zvakanaka, nekuti tine vazhinji vasina kuenda vachindorwira bato vasachirwira nyika yavo.
Toyawo kune veruzhinji muno muAmerica, munoonawo vachiremekedza zvakadii vakarwa hondo ivava tichienzanisawo nekumusha?
Nyika yeAmerica ndingati inoremekedza vakarwira nyika ino zvakanyanya. Pangava papi kana chipi chirongwa chinoitwa, munhu unotobvunzwa kuti uri veterani renyika ino, munhu akava honorably discharged kana kuti akasiya chiuto zvine ruremekedzo, munhu anoremekedzwa.
Vanga vari chimwe chizora cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaPeter King vanove nhengo yedare House of Assembly vakamirira New York muno muAmerica. Vanoti vave kuenda pamushikandigere mushure mekumirira dunhu iri kwemakore gumi nemana. VaKing vebato remaRepublicans uye vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa vanoti vari kuda kumbozorora kuti vagare kumba kwavo. VaKing vaizikanwa nekumboita mushandira pamwe nevebato rinopikisa remaDemocrats. Vanhu vemuCameroon vanonzi vane maonero akasiyana pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya yekuti sarudzo dzenhengo dzedare reparamende uye dzemakanzuru dziitwe muna kukadzi gore rinouya mushure mekutadza kuitwa kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Vanopikisa vanoti kusagadzikana kwakaita mamwe matunhu nenyaya yekurwisana kuchapa kuti sarudzo dzinetse kuita. Asi hurumende inoti yakatumira mauto kwese kune vaipandukira uye kwave nerunyararo zvekuti sarudzo dzinogona kuitwa. Mukuru wezveutano mukanzuri yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuzobatsirwa kumakiriniki eHarare City Council sezvo vana chiremba muzvipatara zvehurumende zvinoti Harare neParirenyatwa Hospitals vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Dr. Chonzi vanoti makiriniki ekanzuru yavo ndiwo ari kubatsira vanhu muHarare zvikuru madzimai anenge akazvitakura. Dr. Chonzi vanoti vana vanodarika zviuru zvitatu vanozvarwa mumakiriniki ekanzuru pamwedzi wega wega.
Vere vazhinji vanga vachiwana rubatsiro paHarare Hospital neParirenyatwa vanga vakuuya kumakiriniki ekumunicipality ndoko vanga vachiwana rubatsiro ikoko. Vekumunicipality vacho manesi vakabva varegedza kushanda. Varwere vanonyanya kubatwa nezvinhu zvakaita seinclients edu ematernity, nekuti maternity mukaona makliniki edu tine 12 mapoliclinics mucity of Harare. Vana vanodelivhewa makliniks edu pamwedzi vanosvika 3000 kana kupfuura. Saka mukaona makliniki vaya asashande zvinoreva kuti izvo vana 3000 vavinoti vari kuenda.
Dr. Chonzi vanoti vana mukoti ndivo vanobata basa rose mumakiriniki nezvipatara zvikanzuru.
Kliniki yega yega inenge ina sister in charge nemanesi vanenge varipo nguva dzose. Ana chiremba vanoita zvekuuya vachienda, vanouya kamwe chete pamwe pasvondo kana kuti kaviri pasvondo. Asi musi wega wega sister in charge netimu yake ndo vanenge varipo pakliniki. Saka munoona kuti basa rese rinoitwa nemanesi.
Dr. Chonzi vanoti chipatara cheWilkins Hospital chakambovharwa svondo rapera pairatidzira vana mukoti vanoshandira kanzuru yavo. Izvo zvakaita kuti varwere vese vaendeswe kuBeatrice Infectious Hospital kana kuti kuNazareth, uko kwaiitwa basa nemasister in charge nemametron chete panguva yairatidzira vana mukoti.
Tanga takatovhara chipatara cheWilkins, varwere vese takavaendesa kuNazareth nekuti kwanga kusina manesi. So tiri kuti tinochivhara manheru masikati tinogona kunge tichisanziridza kuti tishanda, asi manheru hapana vanouya pana acute. Takatoti musi wemandi takatotakura varwere pamba ine 10 Wilkins tikatonoadmita kuNazareth. Saka ndo kwataunganidza maservices edu ese. So vashomo manesi atinawo epachipatara vari kuita vati vaende ku.
Dr. Chonzi vanoti kanzuru ine makiriniki makuru kana kuti polyclinics gumi nemaviri, asi svondo rapera kanzuru yakavhara makiriniki makuru matanhatu kuitira kuti masister in charge ange ari panzvimbo shomanani dzokurapira varwere.
Mapoliclinics zvakare ranemandi tanga takati ne 12 vatanga takatozovhara mamwe 6 kwese kwangu sina vanhu, saka tandaane 6 anga achishanda. Which means kuti hatongoti vanhu vakasvika panepoli yakavharwa vanobvaunze endai pakati atleast ikoko kune maservice, pane kuti tingoti madhoo akavhurwa pata hapana manesi. Kumapoliclinics kune kumwe kwokuti kunenge kusina sei tikati pane kambozimane mufocus kumapoliclinic. Tinogona totora vashandi manesi varipo vashoma yavo tivaisa kana pamufocus yekukambozimane wayo mufocus. Saka tati instead of opening SR12 asi asina vanhu taunganidza vanhu kune 6 so vanhu vanenge vachikwanisa kuwana maservices but zvinenge zvakutorwa nguva yakati rebei nokuti manesi nekutiwo mapatients akufanira kufamba madistance akati kure akasati vawana service.
Mumiriri wedunhu reHarare West muparamende Muzvare Joana Mamumbe vanoti vakashanyira kiriniki yekanzuro yemumusha weMeborain muHarare nomusi wemuvhuro vhiki yapfuura vakazvionera vega kuti vana mukoti vaive vasingauyi kubasa zvokuti sister in charge ndiye ega akange achiona mazana nemazana evarwere. Sachigaro wekomiti yezveutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti vanhu vemuHarare vachagumwa vave kuenda kunobatsirwa nen'anga nokuti ruzhinji rwevanhu haruna mari yokunorapwa kuzvipatara zvisiri zvehurumende.
Vakabayiwa vakadzingwa zvakureva kuti vanhu muHarare havasisina kwavangaende kana varwara izvozvo zvinoreva kuti vanhu vakutofa kana kuenda kun'anga.
Vanachiremba pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana mari dzekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mutamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheHighlanders chaisa gumbo rimwe chete mumakwikwi e2020 CAF Confederation Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Highlanders yaisa gumbo rimwe chete pedyo nekumirira nyika makwikwi emuAfrica muna 2020 mushure mekupinda mufinary yechibuku Super Cup nekurova ZPC Kariba 1-0. Chikwata ichi chakapedzisira kutamba muAfrica muna 2007 apo chakatamba muCAF Champions League zvichitevera kutora kwachakaita mukombe wePremier Soccer League. Asi chibodzwa chakabva kuna Prince Dube chavasviisa pedyo nekudzokera muAfrica zvekare zvekuti vangomirira kukunda ngezvi Platinum Stars mufinary yechibuku Super Cup kuti maroto avo adudzirwe. Mukombe wechibuku Super Cup unouya nemari inoita iyo RTGS 75,000. Murairidzi weHighlanders Henrik Peter de Jong ari kufara nekupinda kwechikwata chake mufinary yemakundano aya.
Ndafara nekukunda kwataita semifinary, hainei kuti matamba zvakadii asi kukunda ndiko kwakakosha. Ndave kutarisira mutambo unotevera asi chibodzwa chamiswa chinonwisa mvura.
Mumwe muteveri wechikwata ichi Muzvare Charles Makukidze vanoti pavasvika apa hapasisina kudzokera shure zvekuti mukombe watove wavo.
Tapinda Africa vachationa. Dynamo takarova, Platinum takarova, ndikuona mukombe tatoubata maoko, angatimisa ndiani? Hapana.
Highlanders yave kusangana mufinary nengezvi Platinum Stars iyo yakarova Harare City nemapenarets nemugovera mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 1-1 munguva yakatarwa. Asi mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vachatenda Ferimango Makazu vanoti Highlanders isakunge kuti yakatokunda kare mutambo wacho usati watambwa.
Ngezi ine history manje yekumbotora mukombe uyu saka isanyanye kudhirira chiriki pamutambo mukuru mutambo wefinal uyu vanogona kuzviudza kuti mukombe wacho vakatemba.
VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti fainari yechibuku Super Cup iyi ichatambwa rini uye kupi. Asi mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti fainari iyi ingangotambirwa kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yemari itsva iri kuparurwa nehurumende kuti ingabatsira sei kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari uye kuti ichatambirwa sei neveruzhinji. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda munyika vanoti mumabhanga hamuna mari yavimbiswa neRBZ, asi gavhana veRBZ vaDwayne Mangudya vachiti ichiri munzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Sandekile Musanga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.